Wande musangano wataita mizuru ne watungamiri we machurches eku Western Region, Matabeleland South, Matabeleland North, ne Bulawayo provinces. Ari kuratidza situation yenyika yedu yakaipa zvikuru. Nzara iri mudzimba nekushushikana kuri kuitika mudzimba mune nyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. Vazhinji vaiita zvemisika havasi kukwanisa, vazhinji vanga vachiita macross border havasi kukwanisa, mapinda nzara isingaiti mudzimba. Vanhu vari kugwara havakwanisi kuenda kuchipatara because havana mari. Nhamo yatakatarisana nayo inohlisa matauriro ari kuita vatungamiri vemakereke kufamba kwavari kuita vachiona vanhu zvinonzwisa tsitsi. Vazhinji havanhu vashayiwa tariro. We will be faced in many mental challenges nenyaya yenhamo yakatarisana nevanhu. We need urgent action yekugadzirisa nhamo yatiri kutarisana nayo.
Vanozvinzwisisa here zviri kuitika izvi? Vanofungei pamusoro pehurumende uye vanobvumba here kuti pane njodzi yakatarisana nenyika pari zvino?
Vawande vanhu vakawanda vaiva vachinzwa zvivimbiso zvehurumende zvekuti pane zvinhu zvichauya kuzobatsira vanhu. Vakanzwa mapledges aiitiwa edzimari nemagifts nezvimwe zvakadaro. But vanhu vakawanda vari disappointed nokuti zvinhu izvozvo hasati zvaakuonekwa. Chavakatarisana nacho inhamo iri mukati medzimba dzavo. Vari kushaya kuti vangawana rubatsiro kunani. Situation yatakatarisana nayo iri dangerous zvikuru nenyaya yekuti vanhu vakawanda vari kufila kuva desperate.
Chii chamunokurudzira hurumende kuti iite nokukurumidza zvinhu zvisati zvanyanya kuipa?
Chekutanga ndechekuti panofanira kuita full admission yekuti zvinhu zvakaipa, but panoda kuti vanhu vange vane chokwadi chekuti zvakaipa kusvika paextent ipi. Nokuti at the moment zvinhu zviri generalized, kunongonzi vanhu vanoda upfu, vanhu vanoda zvekudya, but kana ukaenda mudzimba mune vanhu families are deeply vulnerable. Nezuro pane nyaya yemuwo veteran, a former Zipra war veteran ane chubu raanga richibudisa mvura kubva paside pake, rava nenguva risina kureplesewa nenyaya yekuti haasi kukwanisa kuafforda mari yekuchipatara. Rava nemaburi maburi akaedza kurinama neplastic kuti risaramba richibuda mvura, akapedzisira arisa mubucket kuti afambe akaribata mubucket. These are very sad cases dzinoda kuatendewa urgently. Saka I think panoda a proper honest assessment yes situation. Ndochekutanga, I think we need to be honest about the desperation iri mukati medzimba. Then after that panoda a broader intervention. I think apachadi nyaya yekuti vanhu vatarise zvinhu izvi ne partisan way. We need to look at it as a nation, how we rescue ourselves from the crisis that we are facing. We know kuti hurumende inogona kunge ina malimited resources, but it is possible that working together among my institutions including my churches, my resources could be sought. International intervention could be encouraged kuti vanhu vabatsirike. This situation can leave a permanent crisis in situations atakatarisana nao. In a situation like this, people start to recall vamwe vaitaura pamusoro penyaya ye effect ye ma past atrocities, vachiti zvinovarangaridza ma past atrocities akaita segukura hundi, kuti nhamo yavari kuona yezvino ndiyo nhamo yavakamboona kudhara. We need to deal with this before it gets out of control.